zvese false reports. Mashoko ayo asi chokwadi. Zvaitika ndezvekuti mapurisa vawana report yamhangara nomumwe murume wasati akwanisa kutaura zita rake, asi munhu iyeye aripo achitaura kuti kune munhu anoita basa rekutengesa macellphone aitwa kidnapped nevarume vanosvika ivo vana. Varume ivava vatora munhu iyeye ndokubva vaenda naye kuya tinoti sanitary lane iri pedyo nepanotengeswa nemavenders pana Kwame Nkrumah naAngwa Street pedyo neKV Pharmacy. Saka officer commanding Harare Central District anga arimo imomo nevamwe vake vachitarisa kuti vakomana vawanoita basa sei. Saka vari ipapo vawanzwa ripoti ndobva vaenda vakati mavendors regai tidiitike basa tione kuti munhu ari kunzi akidhinepwa atorerwa chii uyezve chii chiri kuitika. Saparunzi mumwe wacho wemavendors abva atanga kuita ruzha achitukirira ndokuita noise ndokutora chinhu chaapwanya nacho glazi repaKV Pharmacy ndokubva atiza. Vamwe mavendors vabva vatanga kudaidzira ndobva vabatana vakatanga kukanda matombo kumapurisa. Saka umwe mupurisa anga aripo ipapo apa abva aburitsa service pistol achida kushizidzira vanhu akamirira kuti vepolice reaction group vauye. Vepolice reaction group vabva vauya vakadira chesmoke vanhu vakaenda. Hapana futi aridzo chitaura kudai. Iyezve murume uyu anga akidhinepwa atowanika ari kuisa report iri kutoratidza kuti vanhu vamukidhinepa ivava vamutorera mari. Mari iyoyi yatobva kumba kwake kumukadzi wake. Mukadzi atofonerwa zvanzi uya nemari nokuti vanhu ava vavakidhinepa munhu uyu vachiti iwewe wakatigadzirira cellphone yatakatenga, foni iyoyo haina kushanda zvakanaka, ndosaka vanga vauya kuzoita noizi naye.
Saka pane vasungwawo here kumavhenda iwaya vanga vachinetsana nemapurisa?
Tiri kuongorora nyaya iyoyi, ndosaka tarichoda kuti titaure chokwadi. Ndizvozvo chaizvo chaizvo zvaitika muguta reHarare izvozvizvi. Zvekuti nekufamba kwenguva kana mumhangareyi achida tichataura naye kuti tipe zita rake kuveruzhinji vanyatsoona zvechokwadi kuti munhu iyeye anga atorwa nevarume vana. Varume vana ivava vane vezvekare vamutorera mari yake yatobva kumba kumudzimai wake atoita kutofonerwa kunzi uya nemari iri kudiwa nevarume ivava. Zvatinongokurudzira kuti vanhu vakoparidze nemapurisa kana vari pamabasa avo akasiyanasiyana vanenge vachiita, uyezve parege kuine vanhu vanoti vakangoona chaitika vanomhanya kuunganidza vanhu votanga kuita ruzha. Zvinozoita kuti mumwe munhu angasana kubatsirwa nemapurisa atadze kubatsirwa zvakanaka.